Chiremba Josephat Siripanyanga avo vanorapa vari pachinoimo Medical Center vari kuyambira veruzhinji kuti kana kunze kuchipisisa vanofanira kugara pamumvuri uye kuonawo kuti vacheche vakachengetedzeka. Dr. Siripanyanga vapa semuenzaniso chirwere chenhova chinobata vana vari pasi pegore ichi chinokonzerwa nekushaika kwemvura mumiviri. Vanoti zvakakosha kuti vana amai vayamwise vana uye kuvapa mvura ine munyu neshuga yakawanda kana kuchipisisa.
Ona sintega yakadzikira madziso akuira mukati sevana diki vacheche futi vanoita inonzi nhova nevanhu fontanel inotanga kuira mukati. Nova ikatanga kuitika tinoenkareza kuti munhu mwana ngapiwe mvura yeshuga nesauti yakawanda ende mwana ngaayamwise as much as possible.
Dr. Chiripanyanga vanoti kana munhu akadikitira zvokupera mvura mumuviri zvinokonzera kusashanda kwakanaka kweitsvo chiropa nomwoyo zvinozokonzera kufa kwemurwere.
Ukaramba uchiita dehydration choramba uchitsva ropa rinoramba uchiita shoma kusvika ropa ravena makidneys rashoma. Makidneys akafa itsvo dzikafa usually the damage of makidneys is permanent and that after years are told then it began fatal muna nokwanisa kutofa.
Vakaendera mberi vachiti chimwe chikwata chevanhu vanosangana nechirwere cheheatstroke ndevaya vanorarama neusope.
Albinism generally skin awene lack of melanin, yatinoti melanin ino dark pigment yeskin yedu, saka isu skin yedu ine more resilience kuti mbatata even varombo vanoseta neheat zvakanyanya. Saka muchiona marisk emaskin cancers anowanda futi kuvarungu semaplies kuvanhu vane albinism risk yemaskin problems inowanda and because of the nature of their skin they are also suffer from dehydration zviri more severe. Saka machanzi ekuti munhu ane albinism anoita severe dehydration ari higher compared kumunhu ane normal black skin edine melanin. Vanhu vane albinism also encourage kuti vashandise masunscreen anominimiza heat loss on top of just ngochifira masanet nemaumbrellas nogara pamvuri gara pariku kamba mafeni nemaacons.
Mashoko aya akatsindwa namuzvare Gamuchirai Uzande vanoshanda netsangano realize albinism initiative avo vakataura kuti vana verudzi urwu vari kupiswa nezuva zvakanyanyisa kumamisha.
Takatsva kuti vanhu vari kumamisha vazhinji vacho havana ruzivo rwekuti albinism chacho chimbori chii. Amai vakazvara mwana wavo ane albinism notoona kuti even nesi chaivo vanotovaendesa kumba vasina kumbovaudzawo kuti albinism yacho chii, mwana wacho anofanira kuchengetwa sei. Saka ndopamunoona kuti vana vanofamba makiromita akawanda vachienda kuchikoro kuenda kuchikoro nekudzoka mwana asina kana heti, mwana asina kana bhutsu, mwana asina kana yunifomu inovhara kana maoko kuti asatsve nezuva. Saka kumamisha ndoko kwatinoona makesi akawanda eskin cancer.
Dr. Chiripanyanga vari kukomekedza vanhu kuti vanwe mvura yakawanda panguva ino yezvizha nokuti kupisa kwezuva kunopa kuti varasikirwe nemvura yakawanda mumuviri.
Chinhu chine basa ndechekuti tinofanira kungochinwa mafluidi. Tryai kunwa mvura yakawanda, muchinwa mvura yakachena. Kana kuti pisa tinotaura kuti munhu mukuru and adult anofanira kumwa minimum of 2 liters a day. This is just the average and the minimum. But kana zvikaramba zvichinyanyisa kusei masymptoms avepo zvotoinsaidenga kuti munhu anokana kuma 4 or 5 liters zemvura to get rehydration. Ende chakaitirawo dehydration yei 12 ndechekuti mvura yacho painenge ichibuda mumuviri haisingobuda iri mvura chete. Pamunoona weti yakonsentrated yayelo tozoti mune mamasalt ari kubuda ana sodium ana potassium zvinenge zvichirasikawo. Saka izvozvo futi zvinokonzera maproblems azvo ega. Anokwanisa futi kukonzera maproblems anoafekta makidneys, anoafekta itsvo, chiropa nemwoyo.
Chikamu chikuru chevanhu vasi vose chakatarisana neheat stroke kubudikidza nekuchinja kuri kuita mamiriro ekunze sezvo nyika zhinji dzave kupisa zvakanyanyisa. Heat stroke kana kuti heat wave inoita kuti muviri wemunhu uite sekunge uri kubikwa zvishoma nezvishoma zvokuti vana vadiki nevakwegura ndivo vanonyanya kubatwa neurwere uhwu. Vanhu vanodarika zviuru 10 vakafa kuMoscow mugore ra2003 nenyaya yekupisisa kwezuva uye mugore 1995 vanhu vanodarika mazana manomwe vakafa mudunhu reChicago kuAmerica mumazuva mashanu nekupisisa kwezuva. Kunze kwekufa kwevanhu, zvipfuyo nemhuka dzemusango zviriwo munjodzi yekufa nekuda kwekupisisa kwezuva. Bazi remamiriro ekunze kuchanembe kweAfrica reSadic Climate Services Center riri kuyambirawo vanhu muzimbabwe kuti vangwarire kupisisa kwezuva uye kuti vamwe mvura yakawanda nekusafamba nzendo refu kana kuchipisisa zvakanyanya ndakamirira 27 muHarare ndini Kiri Mudzamiri.